Isusu se Football Union of Zimbabwe tukurwadziwa zvikuru nekuti zvinhu zvatanga tiri kumbotarisira kana kufungira kuti zvichaitika and kunyanya inini nezuro ndaitotaura navo tichitotaura nyaya dzekubasa nemashandiro atinongogara tichingoita semazuva ose takakungozochairwa nhare nhasi tichinzwa kuti vashaya zvinhu zvatibatabata zvisingaite vagundani munhu wataishanda naye zvakanaka kubva pandakatanga kushanda paFootballers Union of Zimbabwe ndakangopinda ndiri accountant but kutarisa makore ese andashanda aya vagundani vaiedza nepese pavaigona kuti vandidzidzise kuti aiwa bhora rinofambiswa zvakadai tichienda kwakasiyana-siyana kwakusinini kuti inini ndofanira kunge ndakangogara muofisi ndichingoita zvemari saka munhu aida kuona kubudirira kwevamwe vanhu vaaishanda navo inini iye zvino kana ndikatonzi ndikwanise kumirira vatambi vebhora ndaikwanisa kuzviita nekuti ndo vakandidzidzisa takaenda tese mateams ese ari muzimbabwe kusvika kunana Chiredze Triangle Kariba kwese tikabuda futi munyika tikaenda kuusa tikaenda futi ese kunetherlands saka munhu wekuti aiziva mashandiro aida kuti Footballers Union inge ichiita tichida kuti isusuwo futi sevashandi tinge kumashandirwo anoitwa mubhora nekunzwisisa zvinongoitwa mubhora zvakasiyana siyana saka ndongoti tikurwadziwa zvikuru
tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwavagundani mungati vacharangarirwa nemabasa api
vagundani ndoti chekutanga vacharangarirwa semutambi mukuru webhora vaigara vachingondiudza nenyaya yebhora ravakagohwesa pakatamba Zimbabwe neCameroon munhu wese aiti akangoona vagundani aingoti havagundani bhora ramukagohwesa gore riye vachitamba nedream team vachikochwa naFabis vanga vari munhu aigara achitaura nyaya nematambiro avaita bhora kubva ipapo vakazotamba futi kueurope vakatambira kuengland vakadzoka vakanokocha bhora futi kuBotswana ndokuzotanga kwavakazotanga kumiririra vatambi vebhora saka havasi munhu anongorangarirwa semunhu aitamba bhora kana kukocha munhu akatamba bhora akarirairidza uyezve munhu anga kuchitoona kuti bhora racho rinofambiswa sei tikanyanya da kutarisa vatambi vebhora vakawanda vazhinji vacho vanoti vapedza bhora vanongoenda kuti vanongonokocha hazvina kuipa asi vagundani munhu akaendera mberi kuti achiti rega ndichitangawo ndibatsire kutanga organization iyi inonzi Footballers Union of Zimbabwe yekuchimirira vatambi nekuti vainzwisisa kuti vatambi vaishushikana sei chii chaiwanikwa nevatambi vebhora.